Vatori venau kubva kunepenyuro dzetrike TV, Keyona TV, Arts and Soul Studio 7 vakapinda muzvidzidzo zvenjere dzakagadzirwa pamadandemutande kana kuti artificial intelligence. Mumwe wevakapinda muzvidzidzo izvi, Memory Nyakarenga, uyo anoverenga nawo paterevhizheni ye3K TV anoti zvidzidzo izvi zvichamubatsira zvikuru pabasa rake.
Ndipo tauya kutraining iyi, ndaifunga kuti ndinoziva kushandisa AI, but patauya kutraining ndinozoona kuti zviripo zvakawanda zvatokwanisa kuishandisa zvandisingazive, sekuedita mascripts, edite majournalists, sekugadzira mavideos kana kugadzira futi mavoices. Tataona kuti AI inokwanisa zvekutipa mavoice muchishona nechindevele nemamwe malanguage dzatoshandisa muno muzimbabwe.
Mumwe mutori wenhau weHeart and Soul, Joyce Dzikiti, anoti zvaakadzidza zvichamurerutsira kuita basa rake.
Ndinoda kuti vanhu vanogadzira news as well, to kudzidza kuti we can actually use AI to write news, write scripts, how to improve our videos and editing.
Mumwe mukuru mukusimudzirwa kwebhizinisi muusagm kumabvazuva nekuchamhembe kweafrica vatravis hide vanoti vakaona zvakakosha kudzidzisa vatori venhau vemuzimbabwe kuitira kuti vashandise zvine ungwaru njere dzakagadzirwa pamadandemutande, vachiti izvi zvichaita kuti vatori venhau vaite basa ravo nekukasika vachifambirana nenguva sezvari kuitika kune dzimwe nyika.
The key takeaway was for everyone just to be comfortable in terms of using AI and the AI tools and not afraid to use them in their everyday lives.
Zvikuru zvakaitika ndezvekuti vatapi venhau vave kukwanisa kushandisa artificial intelligence. Pari zvino vari kutya kuti artificial intelligence ichavatorera mabasa avo, asi isu takavadzidzisa kuishandisa nekuti vasingagoni kuishandisa ndivo vakatorewa mabasa nevanogona kushandisa artificial intelligence.
VaHide vanoti vacharamba vachishanda nemuzinda weAmerica muZimbabwe kudzidzisa vatori venhau kushandisa njere dzakagadzirwa pamadandemutande mukutora nekufambiswa kwenhau. Vachitaura vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko pamuzinda weAmerica muZimbabwe, Valerie Sosha, vakati zvakakosha kushandisa michina yechizvino zvino kuburitsa nyaya dzinoita kuti muZimbabwe muve nebudiriro, runyararo pamwe neutongi hwegutsa ruzhinji.
And to tell those new stories and to tell those new narratives is we're going to have to move a little quicker. We're going to have to use new tools. And so whether it's text to video or using a specific...
Kutora nekufambisa nhau idzi nekukasika zvave kuda kushandisa michina yechizvino-zvino neruzivo rwemhando yepamusoro artificial intelligence izvo zvamange muri kudzidziswa svondo rino.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, Dr. Tavani Moyo, vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vapinde muchitima cheartificial intelligence.
Saka vatapi venhau vanokurudzirwa zvikurusa kuti vasasiye basa ravo richiitwa nemishini chete. Chechipiri ndechekuti kana muchinge mashandisa mishini kunge muchigadzirisa nhau dzenyu, ngapave nemutsauko unoratidza kuti izvi zvamakuverenga zvabva mumushini, izvi zvabva muvatapi venhau.
Vachitaura pamusangano weCommunication and Information Science kuNational University of Science and Technology kuBulawayo svondo rapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJenifer Muswere vakakurudzira vemapepanhau munyika kuti vashandise ungwaru nenjere dzakagadzirwa pamadandemutande kuitira kuti vafambirane nenguva. Masangano evatori venhau pasi rose achitungamirirwa nesangano reReporters Sans Frontieres akaburitsa hwaro hwemashandisirwo eartificial intelligence anofanirwa kuitwa nevatori venhau. Zvidzidzo zvemazuva matatu zvekushandisa njere dzakagadzirwa padandemutande ndezvekutanga kuitwa neUSAGM muZimbabwe uye zvakapindwa nevatori venhau makumi matatu nemumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.